chekutanga chakanaka hacho ndechekuti nyika yaakutanga kunzwawo divi rava mugabe nekuti divi rava mugabe hapana anga atarinzwa pane zvakawanda zvanga zvitaurwa zvichiita sekuti kufungidzira taita sekuti takariti inzwei richitaurwa navajonathan mweyo kuburikidza nemagwaro avakambotenderedza tenderedza vachiti kwenza kuteti vhekimendi yemtf yavo izvi zvino apa taakunzwa mashoko kubva kuna vamugabe mbune saka zvinotiratidza mafambiro akaita zvino asi takanyanya kukosha vazuru ndepekuti mashoko acho ari kubuda mukana nevamugabe anoratidza kuti vachingoriwo vamugabe vatinoziva kubva makare mudhara wenharo mudhara anongozviona sekuti ndiye akakosha badzi pasi pano
ko munoonawo sei mashoko avaya ekuti avaone vamunangagwa vari kutungamira nyika dziri pamutemo
munoona panotinetei nyaya iyoyo vazulu ndepekuti vamwe vari mumasangano akazvimirira ega takamira pachokwadi vamwe vari mumasangano akazvimirira ega kunyanya sangano randinoshanda naro recrisis in zimbabwe coalition pakaitika nyaya yekupinzira kwemauto takabuda pachena tikati isusu nyaya yekuti mauto apindire inyaya isina kunaka nekuti pangadai pakapiwa mazita akawanda akasiyana-siyana asi isu ratinoziva nderimwe chete rekuti papinda mauto inenge yaakunzi miritari kuu izvozvo takamira nazvo izvozvo mashoko iyaya takaramba tichimira nawo vamugabe vaataurawo zvakare vatatoanzwawo achibuda mumuromo mavo pekutanga nekuti pavakamhanyiswa havana kuzvitaura izvozvo zvisinei hazvo chatingada kuti tichizoti titarise zvakare inhau yekuti vamunangagwa vacho kupinda kwavakazenge vachiita mauto akazenge nebato ravo rezanu pf hazvinozongeswa nemauto chete chete zvaa zvaane bato ravo rezanu pf vachiita zvaiita sekuti vainge vachiteedzera mutemo kana vamugabe vakatoisa ivo vega mbune kumbaiti tsamba iyi ndo tsamba iyi handichakwanisi kuenderera mberi yatoti resignation zvinototsinjisa mupaka pazvinhu zvakawanda nekuti vamugabe vega vakamanikidzwa kana kuti vakaita vasingadi asi vakambaiti ndo tamba iyi kuna spika ikaverengwa zvinhu zvikatoitwa zvese kuburikidza nekuti zvinofamba sei mukati neparamendi yezimbabwe saka zvekuzoti vamugabe vachizoti vamunangagwa vakagadzwa zvisizvo izvozvo ndokunga yaanyaya yavo ivo naivo vamunangagwa chatingapi simba tichiita zvtichitaura zvinhu chekuti zvaisaita zvazvo kuti vamugabe vachinge vabva pachisimba munyika muite inganzi vacuum panyaya yeutungamiri nekuti dunguro remutemo raito taurawo pachena kuti mutungamiri anozonge achipinda kana aripo asina kupedza term of office yacho anenge achibva kumusangano weanga aripo iyeye chataa kutotarisira pari zvino yanyaya yekuti mwedzi miviri mitatu mina iri kutevera iyi nyika yakuenda kusarudzo kwaakundotsvagwa mutungamiri wenyika achatsvagwa nevanhu nevana vezimbabwe kuburikidza nekuenda kunovhota tinoramba tichingonamata kuti dai zvese izvi zvaitika murunyararo nekuti kumwe mumwedzi mitatu mina yatateera nayo yatangarisana nayo iyi tikangoyambuka ipapo nyaya yekuti uyu ari legitimate here kana kuti haasi ndezvaakutochizotaurwa nekuti sarudzo dzedzaitwa zvakamira zvakadii
munoonawo sei mashoko avo ekuti vamwe vatori havasi kuzivikanwa kuti vari kupi vamwe vakarohwawo zvakaipisisa mukupidigurwa kwehurumende yavo
tichakanyanyisa kukosha nyingada kuti titaure nezvacho inhau yekuti dindingwe rinonaka richakweva rimwe vazuru vamugabe vakazvuzvurudza mazimbabweni vakawanda chose kusanganisira nevazhinji vakafa 2008 savakarambira pachigaro 2005 kusarudzo 2002 kusarudzo dzemutungamiri wenyika 2000 kusarudzo dzekutsvaka vamiriri veparamendi 1982 83 kusvika 85 86 tichingoziva kuti vakaitwa nyaya yebhuku rahundi zvino vamugabe vochema nhasi nekuti vesangano revasori vavaishanda navo nevavainge vachinzi vai vachengetedza vanoti vakarohwa atiti hedu pana anofanira kurohwa hakuna munhu unofanira kurohwa hakuna munhu anofanira kufungurudzwa asi vamugabe vachitaura nezvenyaya iyi pachirungu tinoti he can't be holier than thou vamugabe ndivo vakagara pamusorosoro pezvinhu zvaiitika he was on top of this system he created system iyo ndivo vakagadzira system iyi zvino dindingwe nhasi razvozvurudzwa roti zvaipa tinongoti hedu kuna vamugabe aiwa zvakaipa asi chichena inine tariro nekuti zvamakaitira vazhinji zvakatowanda chokwadi haisati chabuda chokwadi haisati chataurwa nyika haisati yapodzwa maronda toziva kuti vanoda kuti vavoripodzwe asi akatokosha kupodzwa maronda enyika yose ava ne 37 to 38 years asina kana kumbopodzwa hapana kana mazuva matatu hapana kana mazuva mana mhuri yekwadzamara ichichema nekuti vadzamara havasi kana kuzivikanwa kuti vakaendeswa kuti asi vanofungidzirwa kunzi vakatorwa nevanofungidzirwa kunzi vesangano rechisori tikabva pana vadzamara tinotaura vanhu vakawanda chose vakanyangadisikwa vakaurawa vakaitwa zvisakarurama vakaremadzwa vazhinji vacho vachinzi vairemadzwa nevamwe vanenge vachinzi vanoshanda nesangano revasori vaishungurudza vamwe nezvimwe zvakadaro regai ndipetwe pakandichiti ndinoramba ndisimba nemashoko ekuti hakuna anokodzera kunge anga achinzi anonyangadisa vanhu kana kana kurohwa kana kudii asi nyaya iripo ndiyo yekungoti vamugada havangachemi nenhau yekuti vesangano revasori nhasi vazonzi vaitwa zvisizvo ivo variwo vamwe vanofungidzirwa kunzi ndo vanga vari pamusorosoro pekushungurudza vazhinji muzimbabwe.